Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimo Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera namavhuvhu 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoenderera mberi nekusunga vanhu pamberi pemusangano weSADC. Dare repamusoro ropa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo wanga uchishandiswa kupwanyirwa vanhu dzimba ubviswe. Tichakupai zviri kubva kuma Olympics uye zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vachiri kuenderera mberi nekusungwa pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa nemusi wemugovera svondo rinouya. Izvi zvinotevera kusungwa kwava Calvin Muvei vekumasvingo nezuro vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire pachaitwa musangano weSADC uyu. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanosvika zana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 161 vasungwa pamberi pemusangano uyu. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika vaudza Studio 7 kuti vakatobuda munyika vachitiza vachitarisira kudzoka kana musangano uyu wapera sezvo vachiti munyika maberekera ingwe. Muguzeya nezvenyaya yekusungwa kwevanhu iyi, tabata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi rehurumende.
Mindura yangu ndeyekuti muhurumende mune mapazi akawanda. Tine bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika rinove kunotungamirirwa navakazviendesa minista kumapurisa. Basa ravo nderekuongorora kuti vanhu vari kuteedzera mutemo here. Vakaona munhu asingateedzere mutemo vanosunga.
Ko vari kuchema-chema kuti zviri kuitwa izvi kutyora kodzero dzevanhu nekuti dzimwe nguva nyaya dzacho dzinenge dzisina kunyatsotitsvikiti dziri kusungirwa vanhu.
Kazonzwa uyu akavokera ruko asingaone kuti zvii zvainyatsoitika akutaura kuti ko munhu asungirwe iye anga asipo pasungwa munhu. Asingade kuti nyaya yacho iende inoitwa mukoti munove ndimo munofanirwa kunge muchiitwa nyaya dzacho. Unobva watanga kuzvibvunza kuti aishi. Ko ivava vaakutaura kuti munhu asungirwei vanga varipo here pasungwa munhu? Uyezve ivo vanotaura nezvekuti munhu asungirwei ndo vanotaura zvemarights kakuti munhu anofanirwa kupiwa mukana wake mukoti kuti ataure nyaya yake kuti handina mhosva kana kuti anobatwa nemhosva. Saka shungu dzaita vanhu dzekuti vanhu vasaenda kukoti vobva vazvibvunza kuti odzabva kupi.
Ko imiwo se gurukota rezvemitemo munopinda papi panyaya dzakadai apa nekuti matima apurisa ari pasi pavakazembe kazembe?
Saka inini saminister of justice munhu akasungwa handipindire. Ndinozoongorora kana taona kuti mabudiro aita zvinhu ari kuratidza kuti pane zvisina kunge zvakamira zvakanaka zvaitika ndopo tozobvunza. Asi ukamanyirira unenge wakuzviita kuti ndiwo amupurisa, ndiwo amuchuchisi, ndiwo amutongi, vozotanga manje kuchema kuti aminista uye ari kupindira pese pese.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuti tidzwewo pfungwa dzavo pane zviri kuitika izvi.
Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo nyika inganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine zvinhu zvakada sezvizvi. Ndinoti hangu vezanupf kuratidza kunyanyopusa kwavo, vanomhanya vachitaura vamunangagwa vazogadzwa kuita sadhaki.
Mungajekesa here ipapo vachamisa?
Sadhaki inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana-siyana. Mukana wezimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, haasi munhu ari kugadzwa, inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nokuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese musadhaki. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi, zvokuti vana timba nevamwe vese vanosungwa, vanombunikidzwa nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa, makwapa makwapa. Ndosaka ndakati imimi vamunangagwa nevamwe vezanupiyefu vanoona sokuti munogona kunzwisisa kuti nyaya inofanira kupa nyika ngaigadzire zveizvokuimba 2030 ndichange ndiripo 2030 oda kuwedzera. Haugoni kuti waba woda kuwedzerazve zvokuba pamusoro pekuba ikoko. Munhu aba ari sabhuku unowanikwa ava mambo, munhu aba ari mudhikoni tonomugadza ushuwa kuti ndiwa bhishopi. Haisi kereke inenge yauya wapusa wapusa.
Ko iwo mashoko avamunangagwa ekuti vachasiya panopera temu yavo makaatambirawo sei?
Ini vemusengabere ukanzwa vachiti handisi kuzoroora iye aita musengabere usamuteerera. Munonhumburisirwa munhu ipapa apa nemusengabere uyo, hatiteereri zvinhu zvakadaro izvi. Tinozviziva kuti manhu maitiro ake, musateerera mashoko, tarisai zviito, tarisai marongero. Munokungati vanofamba vachitaura vese vari kungozviita nekuda kwavo, vanenge vakachokwa vakabikwa kungozvipendani zvapakwa zvihweruve zvakagara zvakakwa kare.
Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Dare repamusoro reHigh Court rakabvisa zvimwe zvikamu zvemutemo weRegional and Country Planning Act zvinoti Section 32 ne37 zvange zvichishandiswa nemamwe makanzuru kupwanya dzimba dzevanhu pasina mvumo yedare sezvinosungirwa nebumbiro remitemo, kunyanya Section 74 inopawo vanhu kodzero yekuti vasangodzingwa pavanogara. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare muna 2020 nesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust, richimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Izvi zvakatevera danho rekanzuro yechitungwiza rekuda kuputsa dzimba kuSt Mary's, Zengeza, Seke nenyatsime. Dzimba idzi dzainzi dzainge dzavakwa pasina mvumo yekanzuro. Kunze kwekanzuro yechitungwiza, vamwe vakaendeswa kumatare ibazi rinoona nezvematunhu rinotungamirwa navaDaniel Garwe, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Hatina kukwanisa kubata vaGarwe kana amai Mabhiza kuti tinzwe divi ravo, asi tabata mukuru wechitrust muzvare Alice Covea.
Tiri kutambira mutongo uyu nemufaro nekuti kanzuru chaiyo kana kuti malocal authorities anga achitishungurudza. Nhasi taingomuka kuine order yekunzi tiri kupwanya dzimba, mangwana wombomira nhasi, mangwana wotaura zvekare kuti tichapwanya dzimba, zvekuti kugadzikana chaiko hapaampa sisina.
Tikunzwa makanzuru achichema chema kuti dzimwe dzimba idzi dzakavakwa zvisiri pamutemo.
Dzimba dzinoda kupwanywa idzi dzimwe dzedzimba dzakabhadharwa kana kuti vane mastens vane mareceipts ekubhadhara kukanzuru. Vamwe vakatombobhadhariswa regularization fee inoita ma 11,000, vamwe vakatobhadhara zvese zvaidiwa. Ndo pane dambudziko redu kuti kunoda kuzopwanywa sei dzimba iyo kanzuru iine mareceipts. Uye zvekare panovakwa dzimba idzi, kanzuru inenge ichiona, inenge ichinzwa, inenge ichiziva, asi havatore matanho nekukasika munhu asati apedza kuvaka dzimba dzavo.
Mutongo uyu hauna kunonoka here tichitarisa kuti panenge patopera makore mana chaiwo?
Nyaya iyi takai yakaenda 2020 mushure mekunge ndasungirwa nyaya dzekupwanywa kwedzimba zvekare nepekutengesera. ndopakaenda nyaya iyi. Kuti titi yanonoka tifunge kudaro nekuti tantine stop order yanga ichimisa kupwanywa kusvika mutongo iwauyu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust, amai Alice Kuvea vari parunare muHarare. Vamwe vanoita zvemitambo vari kupomera mapurisa mhosva yekuvarambidza kuita mabasa avo pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare svondo rinouya. Hurumende yasunga vanhu vakawanda ichivapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana. Mapurisa ari kuramba hawo kuti ari kurambidza vanhu kuita magungano achiti vanofanira kutanga vapuwa mvumo. Mutore duwe na u, Pasmo Ndlovu anotipanya inotevera.
Mumwe mwimbi wemusambo wembira anogara muHarare ada kuzikanwa nekuti Gwenyambira akambomeswa kuita gungano rekuparura damba refu rake kana kuti album launch pane imwe nzvimbo inoitirwa zvemitambo muguta guru svondo rapfuura. Anoti achazozivisa nezvemazuva eurongwa hwake munguva inotevera.
Kupostpondwa kwakaitwa album launch redu, asi munguva inotevera tichange tichikuzivisai zvedu kuti tichaiita musi wakati.
Vamwe vakakanzura mashowa avo svondo rino vanosanganisira muimbi Hope Masike uyo ange akatarisirwa kuimba musi wechina panzvimbo yeAlliance Francaise. Hope haana kuda kupa chikonzero chaita kuti ambomira kufadza veruzhinji. Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano revaviri Creative muzvare Teresa Muchemwa vanoti kukanzurwa kwemashowa kunokanganisa ukama pakati pevatambi nevatsigiri vavo uye vanenge vashandisa mari mugadziriro idzi.
Kureva kuti vanhu vanotanga kufunga kuti ma artists as usual havavimbiki navo, so we lose out ne audience iyoyo handitika.
Asi mutambi ane mukurumbira achitungamira sangano reRooftop Promotions aDev Skuja audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji muchikamu ichi vaenderere mberi nemabasa avo akati mitambo yavo yose yavari kuita panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare haisati yambomiswa pare zvino.
Basa redu ndirokutoragidza mitambo nekuhosta maactivities ane chinekuita nemaartists. Saka hatina vatambosangana nazvo, tirikunzwa kuma chingozvitaura.
Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nebato rinopikisa rePeople's Unity Party vaHerbert Chamuka vanoti zvinoshamisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kugadzikana nekuda kwegadziro yemusangano weSADC sezvinonzi ndiko kekutanga kuitirwa munyika.
Zvinotishamisa zvikuru nekuti vamugabe vakatombogadzwa neSADC asi havana kushungurudza vanhu kusvika pakadai sezviri kuitwa nehurumende yava Munangagwa neZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police, Commissioner Paul Nyati, vati vanoita zvemitambo havarambidzwe kuita magungano avo asi vanokurudzirwa kutevedzera mutemo.
Vanoda kuita zvada kuita vatevedzere mutemo. Vakatevedzera mutemo hapana dambudziko.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Yani vaudza Studio 7 kuti vari kuita ongororo yekona kuti avo vari kukanzura magungano avo vari kuita izvi nekuda kwavo here kana kuti pane zvinoda kugadziriswa.
Isusu tokutowedza kuinvestigata kuti zvirikuobva nekupi. Tatonyorawo matsamba kuti tikwanise kuwana position yatinoadvisa maartists.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vari kuti havo vanoita zvemitambo vanofanirwa kutora mukana weSADC kushambadzira Zimbabwe. Asi vamwe vanoti vaimbi vashoma ndivo vari kupiwa mukana uyu sezvo muHarare moita kunge makaberekera ingwe kunyanya kune vanofungidzirwa kuti vanoshora hurumende. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekushungurudza vaimbi vanofungidzirwa kuti havaimbe zvekupembedza hurumende vakaita saThomas Mapfumo naWingi D. Nekuda kwekupinzwa kwemapurisa Mauto nevasori mumigwagwa, vamwe vanhu vave kutyawo kuenda kunzvimbo dzemafaro kana kufamba usiku. Pasina kupa umbowo, hurumende inoti pane vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Asi zvekupamba vanhu, kuvaita kafira mberi nekuvasunga uye kuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso zviri kushorwa zvikuru nevanorura kodzero dzevanhu pamwe nenhumwa dzeUnited Nations. Vatungamiri venyika dzeSADC vari kutarisirwa munyika musi wa 17 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti Israel yauraya vanhu makumi matanhatu apo ndege yenyika iyi yabhomba chikoro change chishandiswa senzvimbo yekupoterwa nevanhu vari kutiza hondo yave nemwedzi gumi. Pasina kupa humbowo, Israel yati yabhomba kamba yechikwata cheHamas yanga iri pachikoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga nyauye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga nyauye. Ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Gamuchirai Mushavi, avo vanova ivo nesangano ravo rinonzi Gamu Foundation. Muzvare Mushavi chizvarwa cheZimbabwe chinogara icho kuGermany, asi vari kushanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusha uyezve zviri muSouth Africa zvinotambura. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Mushavi. Mungatiitsana ngururo kuti makafunga sei kuti mutange sangano iri reGamu Foundation?
Gamu Foundation is just a foundation. Ndangangofungawo intake ndakatanga ndichibatsira vanhu vakangouya from mumwoyo mangu kuti munhu anongouya achikumbira kana kuti mumwe asina kukumbira ndongoona tine tinobva kuzvisikesa. Then kusvikira ndazongoti aleti just open in the foundation.
Mataura imi kuti makafunga kutanga sangano renyu iri rekubatsira vanhu, munobatsira vanhu vari kupi nekupi?
Vanhu vandobatsira, ndingati ndobatsira vanhu vari Kumba, mainly in Zimbabwe. Tinobatsira vana vechikoro vanenge vane manizi ekuti vada masukusi, vari kuda mabhuku, vari kuda mayunifomu, masukusi. Ende pamasukusi, long as uri sukusi, because mumwe anotouya achitotumira kuti sisigamo, mwana wangu ari kufanda kunyora form 4 ende ndikukwanisa kubhadhara mari yeexam, ungandibatsirawo here? Tinenge tongobhadhara zvepamutii kuti mwana aone kunyora. Tinombobata-batawo kuSouth Africa. MuSouth Africa ndinotenga futi chikafu. Kune vanhu vaya vanogara mumasiti, even vanoenda kumabasa, vanonoenda kunotsvaka mabasa, vanoswera vakagara mumaindastries vasina kana chavaisa mumuromo. Saka tinongoenda ikoko, takatakura chikafu, madhiringi, chingwa, chisi, tongosvika tichibira ipapo, votonoita kii yavo, vachigamuchidzwa chikafu, vachidya ipapo.
Munoshanda nevamwe ikoko kuAfrica kwakadai sekuZimbabwe nekuSouth Africa here kana kuti munozviita muri kwamuri ikoko?
Inini ndinogara kuGermany ndokwandobva. AkuHarare ndinaye wandoshanda naye kuHarare, anogara kuHarare ndinaye, nekuBulawayo ndinaye, nekuSouth Africa ndinaye.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchishanda nevanhu vari kumusha muchivapa rubatsiro semudzimai?
Hesh, hazvisi nyore, handisi kuda kunyepa, hazvisi nyore bati. Ndakangozvipira kuti ndo zvandoda kuita. Maybe it's just ecalling yandinayo yekungoda kubatsira, but hazvisi nyore kutaura chokwadi nekuti inini ndakadai nditoriwo nherera iri yakasarawo nenherera dzemasiblings angu, the all pass away, vakandisiyira vana vavo. I'm taking care of them. Nevangu vana is a single mother. Nekuzobatsira kuti vamwe vandisingazivi pamusoro.
Saka chii chinokupai shingiso yekuti murambe muchiita izvi mataura imi kuti muri nherera uyezve muri kuchengeta vamwe vana vemasiblings enyu kana kuti hama dzenyu dzakatisiya?
Handizive kuti chii chinondipa shingiso, and I cannot say izvi. And handisi munhu uya wekuti ndiri financial stable zvokuti ndine mari yainoshamisira. But ndakangozvudza kuti ndati ndichi yandowana ndiye yandongokutongokamurira naipapo yokuti iyoyo yandina yatongo kamurira nayo ipapo because ndinoziva kuti ukaona munhu achikuvinga kuti kuti dhamu muchiona pakadai ndine dambudziko rakadai 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 aanganyepe kuti amunhu auye kuzondiudza problem yakadaro because handizive nemi handimuzive so ndo zvinongondipasimbiso kuti mwari ane chinanga mwari anoziziva kuti wai ndakangofunga kuda kubatsira
vanenge vachida kuti vaone mabasa amuri kuita kana kuwanawo ritsigiro kubva kwamuri vanokubata ipapo
kune Facebook page ndo randoshandisa kazhinji rakanzi Gamo Foundation ndine mapiji 2 rimwe rakanzi Gamutirai Mushavi paFacebook vanhu vanotanga vonditsvaga kuFacebook then tozotangira ipapo kuti tozosvitana paWhatsapp Facebook rinonzi Gamutirai Mushavi then nine Gamo Foundation Gamo Foundation ada rubatsiro anoenda kuGamo Foundation ndokwaanono kusangana neniko koko totaurira toona kuti tinobatsirana sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
Kamchirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa chirongwa chiri kufambwa nacho nesangano replatform for youth and community development chekungoma icho chakanangana nekudzivirira mirizhonga yemudzimba ngatinzwe uri kuraya taita nemukuru wesangano iri vaClaris Maduku
Makadini mkoma Jonga, makadini mhuri ya Zimbabwe. Ino dakara kusangana zvakare pachirongwa chedu pano pa Studio 7. Tiri kufamba se platform for youth and community development nechirongwa chekurwisa mhirizhonga kana ribongo zvizvo rinowanikwa mudzimba yatinoti nechirungu overcoming gender based violence. Takaipa musoro wenda yeprogram iyi kuti kungoma. Kungoma haisi ngoma yekuridza asi kungoma izwi ratakatora kubva kutsika zvechichangani kana kuti machangana dzinotaura kuti nguva yemadzimai paya pavanenge vakuenda kulabor vanogarira kuti mwana achida kuzozvarwa kariro iyoyo yekuti haakuda kuzvara mwana ndiyo inonzi kungoma izvi zvinoenderana netsika dzedu nemagariro sevanhu vandau kuchipinge yekuti kuzvara mwana chinhu chinokosha zvakanyanya umwe naumwe mukati memhuri anokontribhuta kuti mwana abude zvakanaka mwana azvarwe zvakanaka mukadzi ndopaanenge achinyanyopuwa kukosha kwake nekuti akwanisa kuunza upenyu mukati memhuri upenyu mukati menharaunda saka nguva inonyanya kukosha vanhukadzi inguva yavanenge vakuzvara vana saka ndokupa musoro uyu wekuti kungoma nekuti chirongwa chedu chinenge chichida kukoshesa vanhukadzi chichida kukoshesa madzimai nekuti nharaunda zhinji zvimwe zvivangaita kutamba asi panguva yemukadzi paanenge ada kuzvara mwana ndopaanonyanya kukosha zvakanyanyisa mukati meupenyu hwake semunhukadzi mukati menharaunda
chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei vamadhuku
chirongwa ichi chekudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai mudzimba gender-based violence chiri kutambirwa zvakanyanya nenyaya yekuti isusu tiri kushandisa foundation yetsika nemagariro dzevanhu vemuchipinge saka vanhurume vari kufarira kuti patiri kubva napo hwaro hwatiri kushandisa ndehwekuremekedza yatingati indigenous knowledge system kuti kubvira kare nakare manharaunda edu kana kuti miganga yedu vanhu vane maitiro avanga vachita kana vanhu vasiyana kufunga kwavo kana vasiyana maonero vaishandisa yatingati the extended family tiri kunyanya kuona kuti patakamboita tsvagurudzo ndeyekuti dzimwe approach dzaimboshandiswa dzakasiyana yatoshandisa yekungoma iyi ndiri vanhu vaingoshandisa mitemo iripo yekuti mitemo yekuti yatingati human rights based approach saka pane pamwe payaiita kunge varume vanoona kunge yakuvadzvinyirira iri kuvabvisa nyanga havasina simba vatorerwa chimwe chigaro changu achinazvo nekuti vakadzi vanenge vakuenya kuziva kodzero dzavo pese pese vakuti awa idzi ikodzero dzangu idzi ikodzero dzangu izvi zvakabva zvaita kuti pane zvimwe zvikamu violence yacho yobva yawandisa zvakanyanya ichienda kumatare ichinogadzwa dzisimwe dzacho dzisingaperi vanhu vachipedzisira vakuita madivorces saka nekupinda kwatiri kuita neapproach iyi yatinenge tichishandisa tsika nemagariro sefoundation yekugadzisa nyaya dzinenge dzichiitika varume vari kufara nazvo nekuti vari kuona kuti aiwa magariro avagara vachiita kana kuita kwavangagara kuchiremekedza tsika ndokwatiri kuisa pamusorosoro saka nekudaro zviri kutambirwa nekuti it's a refreshing approach kumacases anga ari kuwanda egender-based violence saka tiri kuona zviri kunyatsofamba zviri kutambirwa uko vanhukadzi vari kufarawo nazvo
saka chirongwa chenyu ichi chiri kushanda mumatunhu api vamadhuku
mukushanda kwatiri kuita nekurudziro yatiri kufamba nayo iyi tiri kubata chipinge district nekuti tiri kushandisa tsika dzevandau asi muchipinge district mu tiri kubatsiridzwa nemari sechi dzatanga takaita tichiona kuti tine nharaunda dzakanya kuwana dzatinoti dziri more rural muchipinge imowo pamawadzi 38 ari kuchipinge tiri kushanda mumawadzi 30
mane nguva yakakura zvakadii muchifamba nechirongwa ichi
takatanga kushanda nenharaunda yechipinge panyaya idzi dzekudhila negender based violence muna 2016 kuratidza kuti ane makore anopfuura 7 tichishanda tichiita tsvagurudzo munharaunda tikaona kuti zvanga zvakanyanya kukura atingati maharmful cultural practices anga achinya kukudza kuti mhirizhonga iitike anga akuramba achienderera mberi
manga makateerera kumukuru esangano replatform for youth and community development vaclaris madhuku muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
mashoko anotevera anoratidza maonere ehurumende yeamerica padanho repeople's republic of china mukurwisa zvinodhaka muchiaverengerwa najonga kandemiri
People's Republic of China yatora inonzi neWhite House nhano yakakosha kuenda mberi mukubatsira kumisa kugadzirwa zviri kunze kwemutemo kwefentanyl. Fentanyl ndeimwe yezvinodhaka ine chekuita nekukwira kwendufu dzinokonzerwa nekunge munhu atora zvinodhaka zvakawandisa idzo dziri kukanganisa America mumakore achangodarika. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakazivisa mumashoko avakaburitsa kuti PRC ichatanga kuita urongwa hwekutara mishonga mitatu inoshandiswa mukutanga kugadzirwa kwefentanyl kuti inge isingabvumidzwe. Kutara uku kunobvumidza kuti chinodhaka ichi chiiswe pasi pemitemo yemunyika nekunze kwenyika inosunga mashandisirwo acho. Vakati izvi zvinotara danho retatu rakakosha ratorwa nePeople's Republic of China kubva zvasangana mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePRC vaXi Jinping. Vatungamiri vaviri ava vakasangana muna mbudzi gore rapera. Vakati chiitiko ichi chinotevera musangano uchangobva kuitwa nevakuru vechikwata chinorwisana nezvinodhaka cheCounter Narcotics Working Group chevakuru vanobva kuAmerica nePRC apo nyika mbiri idzi dzakakurukura zvirongwa zvakakosha zvinosanganisira kukurumidza kutarwa kwemishonga inogadziriswa fentanyl kuti isabvumidzwa nekuwana nzira dzekuwedzera kushanda pamwe kwevemutemo. Panyaya yevemutemo muna chikunguru America yakapomera chizvarwa cheChina Minzu Fang nekuva nechekuita mukuronga kupinzwa kweinofungidzirwa kuti mishonga yekugadzirisa fentanyl yakawandisa munyika yakawanikwa mudunhu rekuchamhembe kweTexas. Muchuchisi mukuru weAmerica vaMerrick Garland mugwaro ravakaburitsa vakati murume uyu akatongwa nemhosva yekupinza mishonga inogadziriswa fentanyl kubva kuChina yekuuraya mamiriyoni ezvizvarwa zveAmerica. Vakati fentanyl ndicho chinodhaka chakaipisisa chati chasangana neAmerica munhoroondo uye bazi rezvemutemo rakazvipira kupatsanura chese chinobatanidza kufambiswa kwefentanyl pasi rose. Nekuda kwaizvozvo America yakatemera zvirango makambani nevanhuwo zvavo vekuChina vanodarika gumi nevaviri vane chekuita nekugadzirwa kwemishonga inoshandiswa mukugadzira fentanyl.
Tinotenda jonga nezvabuda kumaolympics mumhanyi wezimbabwe Isaac Mpofu apedza ari pachidanho chegumi nepfumbamwe kana kuti 19 pamakwikwi enzendo refu kana kuti marathon. Aiwa, amawadiwa atashuka kumagumo ichirongwa chedu. Anoko ni kaini mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vatereri. Dokusi ya mina Gibbs Dube, munaudze isindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezani iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungazi emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga ngobukhona bakutshuthi abala mota.
Badla malahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimoto zamapolisa ngohulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yelaliyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla leZANU-PF bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatoli imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni ye-Paris 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngokhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapolisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa ezani iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungazi emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga ngobukhona bakutshuthi abala mota. Imota zakhona bazisangaphi nxa umsebenzi uphelile. Uhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidliza ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi lilamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalilamali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetywa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphandle kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali kodwa asinge sitawula mali elizwe likhona ikuphela nje kwathi sibagijikiji babe baphichekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela zokuthiwani ngakho njalo phela ngakhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sibazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasuze sihanjiswe emapholiseni, kasihanjiswa uhulumende, ziyahanjiswa kuma-structures eZANU-PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bakutshuthi abanamota. Kuthi imoto zebe zigcwele zithengwa uhulumende. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi supholile lowo esiqondane lawo, imoto zihanjiswa kuma-structures eZANU-PF emakhaya lezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions, oxoxa le-Studio 7 eseHarare. okubandla lezanupf umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe nguhulumende.
Amapolisa ungakhangela vele i-department yelaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe, abesizwe sithola isevisi eqondelene namapolisa. Ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulela umuntu, amapolisa angahambe eboleka izimota esiyafika lapha afikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ihlupheka ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonokho ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi Gawule yokuthi kuthengwe imoto zonke lezi? Ibudget pele yakhe
Gibbs ungakhangela Gibbs ibudget yakhona ikhona anti ministry home affairs le budget yayo. Lanxa kunjalo Gibbs ukuthi njengoba nisitsho yinto mina amapolisa abe vele angana yasilela, mina yakuthabela Gibbs khonokuthi amapolisa athole izimoto zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hayi okwesadika, okwesadika hayi ambuni ukuthi amapolisa lokwalokuthi kulungiswe lesadika. Hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube limota zelezo ezigwanileyo ukwenzeka ukuthi ezenelisayo ukuthi baqube imisebenzi yabo, njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuto kuthengisela Gibbs okufuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangudlwangu. Khangela Gibbs nxa ufuna khangela sikhangeleni eBritain kunjani. Khangela kathi sabantu ade besenzani betshisa iproperty betshiakokwanade sekutsho Gibbs ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezani. Kumele amapolisa athi rise to that occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla lezanu PF bexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa wafo wembula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Wezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bayakusola lokhu, kubika u-Albert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Encharles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumeli uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa emkambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe kwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock.
$80 or so. Izakhamizi ezixoxwe lomsakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwa ngurhulumente. Umnumzana Gabriel Moore isakhamuzi semawane eKwanda South uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le ndube ezitshiyeneyo.
Omunye nomunye lohlupho lwakhe. Maye mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoxwa abanye phela ngabakubolo. Njalo yena umuntu nxase kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona okubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sokuthiwa zile ndaweni ndayibenzela ukuthi athi iteksi sibe teksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi sematobo laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloko sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Ngokuthi ngoba sithengisela iinduku zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga ngentengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanje uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo santando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina
zisikhiphele udaka ukwenza ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu acine ecapha ngangaloko mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi semandebeleni bathise kufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula
Gukama,
lamlela,
lamlela.
Sawa mkulu ke, Albert Ncube kula ngapho ke eMajawundeni eGwanda esabelweni seMatweni South. Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi ababhekane lendlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose ikhulu 90 ababhonjwe ngele-Israel namuhla baphela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sile sesiyasondela almost 3 months lapha amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngezake sithi basinika ishejo yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kutho amagesi abe ngekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anaway ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. Kulamanye ama-cases lapha ahamba khona the whole night kumbe ni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithole nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1, and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Cunuthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube le-improvement eku-providing i-service enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe engekho basinike ishedule esizayisaculata kuma-residence.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondana ukuthi ngapho akulamanzi, ngapho akulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even nangumeya wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water, and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare iBulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park, lapha izakhamizi izindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifiki amanzi, and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale belamanzi, benatha amanzi atleast ahlanzekileyo avela kukhanso.
Lowo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, nanko kwethulela Mhlanga untukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langala puma lendaba, langala puma lendaba, la chona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu dubo, lilandelwa iGweru Urban, Rishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gutu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni lubangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu eGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, sinawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopu labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngathi. Ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula isihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede uyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelanga injalo, so kabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indlu yani ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu bocebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sokumele akwenze manje uqinisa isandla, ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali kuyini elikwenzayo ngoba kulengozi lapha emkhuhlane efanalo ekholera?
Sesike sakwenza thina as iProgressive Residents Association. We have tried to engage the city council yethu, the municipality yethu, the issue of our system. I'm sure Umeya Tomocha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplanti yethu endala lentsha zilinke ukwenzela ukuthi isuwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then le manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu laba abakhwenzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council. Ukuthi bengahamba be-apply abathole indawo zokukhwenzela ezi-right abazafaka khona endaweni ezi-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho sabela limkhuhlane khona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungathinela kusasa tshahlo kwethu. Wezemidlalo abakatholi imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics eqhubekela phambili kule France. UThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwanashe Makarau nobabeke phansi emdlalweni wokugijima we-200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba iswazi historic akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu-2 becompete ku-same event ku-final ye-Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku-online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu, njalo siyabonga ngalokho. Sithethona basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporta, ngoba nxa siya kujene ubuyayo eka LA 2028 lesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma-Olympics, their first Olympics, befika ku-final and then omunye afike ku-number 6 afile for short in a 3 ukuthi athole imedal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi ngingabeze kahle and ngathi bona baseze sakholisa. Then u-Isaac ugijimile namhla, angabe iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku-19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela ama-athletes akhe labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama-conditions ake zima but uluyisile umfana u-Isaac Mpofu. So ngathi nayikho lokho okuphumileyo amalanga ama-2 adluleyo kwaqhayisa ngowe-rower, wenza la i-final yakhe, wabuya ama-swimmers, they gave their best, esenza ama-personal best. Mina ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes, all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi babesikhalazo bebebonga sibili bethi babona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele, bonke abantu bebebesekela. Njalo bebebonga ukuthi bekhaya siyaphambili bonke babona ukuthi bazabe beku-prolea ku-LA 2028 kwe siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani, kumi njani kusasa?
Kule women's marathon silo Rutendo Nyahora oyagijima representing iZimbabwe kumarathon. So yeah, ukhangelele la ukuthi utuza uzanika konke alakho and ikwe siyabe sisamsekela. So siyabe siyambona kusasa ngo 8 o'clock ngeZimbabwean time. So the same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So ikwe siyabe siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulelani, but yes, ubethembisa namhla ukuthi uzanika konke alakho and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obexoxa le Studio 7 eseParis kwele France.
The Voice of America, VOA.
Uhlelo abaculi bethu liviki zihamba lomculi kamasikhandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lo mculi udabuka esikoSibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nawe xoxa lo Ntukamini Komo weStudio 7.
Ngiyabonga Studio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano gospel. Ngithatha abantu eThaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze, abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogobolo naye uyilesono, umntwana lo naye unesono, wonke laba nabo balesono, nabo balezami zono. Ngilesono awu nami
ngilesono,
nami ngilesono, ngilesono awu nami ngilesono,
nami ngilezami zono.
Bonke labo nabo balesono, labaphuza umpesu nabo balesono.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061 929 3623. Ngiyasiphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana, YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubachiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele. Oba kumadlela khona leZimbabwe labo Ezra Chisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwaMthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba.
Kuleke ijakala kosibula kulangaleke jawunda eGwanda ngojina lokusasa. Singakhlukana lesi sikhangele ezinye izihloko zendaba. Badlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimoto zamapholisa nguhulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukabeni Gomo lo sayida umanjinela wethu. Wolibalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okeeps dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.